Zimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, February the 21st, 2023. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the Robert Mugabe National Youth Day, a state holiday observed in Zimbabwe every year on this day, with President Emmerson Mnangagwa today leading festivities from Lupane State University in Matabelele North Province, where he vowed tough action to stop drug abuse, which has become prevalent among young people. It was supposed to be a national event. Today's gathering turned out to be more of a ZANU-PF assembly, with Mr. Mnangagwa chanting political slogans, denouncing drugs, and praising his ruling ZANU-PF party. Lijona njani Zimbabwe omuhle siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Lamhlanje sixoxa ngekhefu labatsha elinanzwe eZimbabwe ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day namuhla. Umkhosi wokunanza lolu suku uqhutshelwe eLupane State University esabelweni seMathebelele North, ukhokhelwa ngumongameli Mnangagwa njalo ungenwe zinkulungwane zabasakhulayo. Indikimba yalonyaka ibiqondane lokulwisana lezidakamizwa. Umnangagwa uthe kulamanyathelo asethathwa nguhulumende wakhe awukulwisana lalolu dubo, agoqela ukusungula izibhedlela zokwelapha abasebenzisa okudakayo kanye lokuthumela amapholisa emingceleni yelizwe ukuyabopha labo abangena lezidakamizwa ngaphandle komthetho. Kwazi wae vatereri ve Studio 7 na nasi muchirongwa che Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa zuva reve chidikire Robert Mugabe National Youth Day. Irora cherechezwa muZimbabwe nasi. Mutunga miro wenyika vae Emmerson Mnangagwa vatunga mira mabiko egu cherecheza zuva iri. Aitirwa kuLupane State University kuMathebelele North Province. Dingindira rezwa iri ranga riri rekurwisana nekushandiswa kwezvinodhaka. Vachitaura pamabiko aya, vamnangagwa vakurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka uye vashande nesimba senzira yekuzvisimudzira uye kusimudzira nyika. Vatiwo hurumende yava kuvaka nzvimbo dzekurapira vanoshandisa zvinodhaka uye mapurisa ava kurwisana nedambudziko iri zvakasimba. In light of the prevailing problem of drug abuse in Zimbabwe, this year's event was held under the theme Drug and Substance Abuse, a threat to Vision 2030, Every Community's Responsibility. Vowing to stem drug abuse, Mr. Mnangagwa said, quote, Zimbabwe is not a drug and illegal substance producer or peddler and plans to do so will be expunged to defend our country and the youth, who are our future. Security at the country's ports of entry is being tightened to plug the movement and proliferation of harmful drugs. To augment these ongoing efforts, Mnangagwa said, the review of legislation and related policy measures on drug and substance abuse is receiving urgent attention. He also promised rehabilitation centers, saying, quote, we recognize the importance of treatment, care, rehabilitation, psychosocial support, and reintegration as important pillars in fighting drug and substance abuse. My government is setting up specialized medical facilities to provide services to drug addicts and survivors of substance abuse. Equally, greater focus is being given to strengthen the delivery of quality services in the mental health subsector and provision of related psychosocial support nets. Mnangagwa ended. Let's take a watch.
We once again dedicate this special day to you, our young people, who have taught us the future and vanguard of our country's hard-won independence. As Joliet and Zanzibar's government, we remain committed to playing our part to facilitating a higher quality of life and a brighter and a more prosperous future for the young people of our beloved fatherland, Zimbabwe. The National Day allows you, the youth, to collectively remember and honor the sacrifices made by the young people of yesteryear, who took up arms to deliver our country's independence and sovereignty. Our country's colonial history must never be forgotten. The rich heritage bequeathed us by our founding fathers must be preserved and promoted, but not by those who take it for it. As you do so, I challenge you to recommit to playing your part in defending and safeguarding democracy, peace, stability, and harmony that we are enjoying in our country, Zimbabwe. Equally, you have the weight and responsibility to deploy your useful energy, creativity, and entrepreneurship skills to develop every part of our economy from the world level upwards.
For those watching the video, not the best quality there, but the audio-wise, President Emmerson Mnangagwa very clear there. Today's event was graced by a gamut of youths from the local community to ZANU-PF activists and school children. Studio 7 reporter Ezra Chizaspanda was also present and spoke to a few attendees. One of them, umongameli wabasakhulayo owaziwa ngokuthi ngu-child president uNathi Nyoni, yena oyethule amazwi laye ekhuthaza abanye bakhe ukuthi bachiyane lokudakayo.
Namuhla sihlangene ukufayisa abatsha kakhulu futhi bedlalele khatshana lamadlalo usinandulele usophakade kuyapha inotho yelizwe iza aphethwa indaba yamadrugs. Solana lo mongameli lama-ministers celebrating National Youth Day, sesilokuumeka sure ukuthi indaba eyiyethisayo emphakathini wethu eyamadrugs and substance abuse iyakorelate-a nendaba yamayouth yokuthi amayouth ayiyo, ukuthi amayouth ayenzani emphakathini wethu.
Mumwe anga ari pamabiko anasi uye apuwa mbairo wekushanda nevechidiki mukurwisa kushandiswa kwezvinodhaka nditafadzwa Makosa.
The winner award, the National Youth Award, the Youth and Special Warfare. Ndakakwinya ndikashanda zvakasimba kuti tisvike muzuvara nhasi National Youth Day. Tandati kuno kutina president wedu nemakurukota ese ehurumende tichigamuchidzwa zvitupa zvedu nemibayiro yedu yatawana tisingakwanise kutaura. Tichipembera nemamwe emayuthi vachititenda nekushanda kwatiraita mukubatsiridza kumisa kutwa kwemadhazi kunova mutoriro kubatsira vechidiki kuti vabve mune zveurwere uye nekupinda zvemadhezidhezi zvinopindwa zvinokwanokupedzisa vabata zvirwere nekuurayana handigona kuti izvo zvadikwa kuchakaputsa mutoriro ari kupedzera vakunokidzika vana vachitengesa mabhodhi pasana mai nevana vadiki vachikidnepa. So ndo kambeni akatiitawo iyoyo kuti pasine mutoriro pasine zvinodhakwa kuti titsaurairwe vision 2030 iri kuuya iyi kune vechidiki inindoshuvira kuti I'm going to be the future president and executive in which department but rose iro yangu.
Iwe uri kuite mupenyu chaizvo?
Inini ndinoita zvakawanda. Ndiri volunteer kuZimbabwe Youth Council. Ndiri president of Zimbabwe Child Youth Pastors Research Association. Ndiri member of B2B. I'm an entrepreneur and in a company yangu inonzi Katika Private Limited. I'm also a community leader.
Saka iwewe waunozovakodzera kuti ubve ikoko uchiuya kuNational Youth Day nhasi kuno pano, chii chakakosha kuti uuye kuno?
Chakakosha chaita ndiye kuno besides nyaya yekuwana award, izuva redu revechidiki rakagadzirwa muZimbabwe. Kutanga tisina zuva iroro but takaonekwa nehurumende rakakodzera kuti tipiwo zuva redu ratinopemberera nekuremekedzwa sevechidiki. Kwandiri noti ndo zuva ratinopiwa nekuona ndinenge ndiri president padhei iroro.
Kimberly Mangwiro is an upper six student at Fatima High School. He also weighed in, telling Ezra Spanda, young people must band together and fight against drugs as they have a detrimental effect on their future.
Looking at the youth of today, why do you think they are indulging in drugs?
I think lots of entertainment. Yes, there is lots of entertainment. We as youth, we find ourselves not able to be entertained. For example, we need youth empowerment organizations whereby we will be participating in games and
looking at this National Youth Day, do you think it is important in our calendar in Zimbabwe?
Yes, extremely important. We are being able to cater to this, so it's a good day.
the message, the gospel of Lord Christ.
Yes, I will.
Another Fatima High student, Oscar Spanda, addressed the gathering on behalf of the disabled community. Uspanda ukonone kakhulu ngokuthi abantu abagogekileyo bachiwa phandle nxa uhulumende ebumba imithetho eqakathekileyo.
Ama-drugs abangela izinto ezinengi. Ama-drugs ayenzela izinto ezingaqhakathekanga kakhulu ebantwini abalekusavilisi. Kungaba kusekubhaleni kuyabhalwa eboyeni, kodwa singeke sakwanisa ukubana thina esesisavilisi ngenxa yokuswelakala kwebheni kakhulu abezizaiteni. Ngakho-ke siyacela njalo siyakhala siyafisa ukuthi lapho wenza khona imithetho lathi abalekusavilisi sikunjulwe emthethweni. Ngakho-ke ngamafitshane ngisanda ukuzehlisa kibo bonke abadala nomongameli welizwe nawo bonke abadala abanabo ngisithi thank you very much. Siyabonga, tinotenda. Congratulations.
Siyabonga tinotenda. And now to help us discuss these issues, we are joined by Bulawayo. We are joined by human rights and CCC activist Godfrey Kurawone joining us from the great state of Texas here in the United States. Mr. Kurawone, good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Mkomantu Ngamili. How are you, listeners?
I want to know far I do. Kurawone, and we hope with the Muribo with Texas. Iko ko. Ma wana zvaitika nasi tanga nyika yanga ichicherechedza zuva reMugabe, Robert Mugabe National Youth Day. Uyezve taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitungamira mabiko. Vachitaura nenyaya yekurwisana nezvinodhaka irinova dambudziko ranyanya maningi munyika yeZimbabwe. First of all, muri kurionawo sei zuva ranhasi iri?
Zuva ranhasi isukwatiri izuva rinotifungidza nhoroondo yedu seopposition. Izuva rinotifungidza zvatakasangana nazvo pamusoro peutungamiri hwaMugabe for more than 35 years. Upfumi hwenyika huchiondongwa for more than 20 years. VaMugabe vachisunga nokurova opposition for more than 35 years. Corruption ichiitika mugovernment yeZANU-PF ndo chikuru chatinonzwisisa paupenyu hwaMugabe. However, we appreciate tinogamuchira nokutenda kurwa kwakaita hondo vakaunza rasununguro weZimbabwe. Asi chisini chakazokanganisa nhoroondo yose yakanaka iyi inyawo yeumbimbi ndoga. After varwa hondo sununguko vakabva vaprivatiza nyika kuita singe family tax shop. Vakaprivatiza nyika singe business rekumhuri kwavo. Ndo tunhu chinotirangaridza vaMugabe isu bodzira patakazvarwa isu tichikura vaMugabe vanga vatotanga kushoreka. vaMugabe vanga vatanga kuita zvinhu zvisina hunhu. vaMugabe vanga vatanga kurika vanhu vachimba mugovernment. vaMugabe vanga vatanga kusunga vanhu opposition. Ndo chikuka tinorangarira pana vaMugabe. Saka isusu patiri zuva iri harina zvarakatikoshera. Tinongoritora sezuva rekuti vamunangagwa vari kutorawo seopportunity yekuti vaunganidze vanhu, vaadresse vanhu, vakaunganidzawo vanhu, vaise makambezi avo, vaunganidze vanhu, vataure zvisina maturo zvavagava vachitaura mazuva ose.
And now looking at the issue of drug and substance abuse, which has become a major cause of concern for many Zimbabweans, Mr. Kurawone, the police are saying to date, since I think 3-4 weeks ago, they've arrested 2,470 people. under Operation No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. President Mnangagwa said today that they were deploying security personnel at the borders, at the country's borders, to make sure that there is no smuggling of drugs. He also said his government is building rehabilitation centers. How effective do you think these measures can be in curbing drug abuse?
Chakutanga upungwa yekuti ngatite curb nyaya drug abuse ifumba yakanaka. Chinozoshatira pa hurumende yedu pa implementation kuti vazviita sei kuti vagone kudzora nyaya ma drug abuse. Kana makateerera mukomandunga mili anemwera pane imwe program vamuna ngagwa vachitaura kuti ndinotuma vanhu kundosunga vanhu asi ndozoona kuti vari vatuma vaya ndo vanhu vacho. Saka he says keep jokingly but ndo zvazviri chaizvo chaizvo vanotoziva muna ngagwa kuti vanhu vari kusunga vese nhasi 2000 ava chero vakasunga vanhu 10,000 nothing will change because kune supply yemadrugs vanokuziva. Supply yemadrugs vanhu vavo vana vamugovernment vanotambura madrugs ichangwari dzavo mabusiness person vanotambura madrugs but haugoni kugobora muti uchimutema nekumusoro kana wafunga kugobora muti ugobora nekumudzi kuti atikone mangwana ureke kutunga futi ndo zvavanofanira kuita kana vachida kugadzira nyaya yemadrugs. Ngavaende pasource yemadrugs, vaende pamudzi wemadrugs, ngavaende patangire supply yemadrugs ndokuti tigone kupedza program yemadrugs. Kana vakasadaro aiwa tihavana zvavari kuita.
Asi humbo munahwo here vakurawo nekuti vehurumende ndo vari kutengesa madrugs?
Ndakupai muinzaniso kuti vakataura vamene vamunangagwa kuti ndinotuma vanhu kundosunga vanhu ndozoona kuti vari vatuma vavaya ndo varidzi vazvo. Hinoid vanozviziva ndakuva vakada havana kungotaura from the blues.
Liyamuzwa ke lapho uGodfrey Kurawone ngwebandla le-Triple C njalo ulwela amalungelo kaZulu. Sikhuluma ke lamhlanje ngodaba lwe-National Youth Day kanye lemizamo yokulwisana izidakamizwa. Sibone umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje ukuthi usethumele abezomvikela lamapholisa emingceleni yelizwe ukuthi babone ukuthi akulabantu abangena engudlu lezidakamizwa ezifana labo cocaine, omtoriro, into ezinjalo esezisetshenziswa kakhulu ngabasakhulayo kulezi nsuku ngoba uthi ama-drugs, izidakamizwa ziyababulala abasakhulayo, ziyambulala ingqondo umuntu, zimbulale ngokomzimba. Njalo ukurawone uthi ukuze udaba lolu lulwiswe luqedwe mpela kumele kuyo kuhulumende kompana ngoba uthi kulapho okulabantu abathengisa khona izidakamizwa. Kodwa ngiyambuza ukuthi lobu fakazi yini? Uyatsho ukuthi awu umongameli Mnangagwa wazikhulumela wathi ngiyathuma abantu ukuthi bayebopha abantu abasebenzisa izidakamizwa, abantu abathengisa izidakamizwa. Kodwa ambona ukuthi benzani. Yilo udaba esingalo-ke lamhlanje besinxuse abanye abahlonitsha ukuthi babe lathi khonapha kuhlelo ubaba uWilson Box udirector we-organization yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network le inhlanganiso esebenza labantu abasebenzisa izidakamizwa ekulwisaneni zona izidakamizwa njalo. Kodwa amafoni eZimbabwe bakithi kabambeki ayala ukungena. Amapholisa sikhuluma nje abaningi lizakhumbula ukuthi asungule umkhankaso wokulwisana lezidakamizwa 2-3 weeks ago lapho abopha khona abasebenzisayo kanye labathengisayo. Ngokunjalo athi kuze kube namhlanje asebophe abantu abangu 2,417. Ndizokere kwamuri vakurawone. We saw mtungamiri webato renyu vaNelson Chamisa Vachi pinda omunya ya iya, I think masondo maviri apfura vachi shora zvikuru dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka vechiti haiwa nyaya yezvinodhaka inouraya nyika inouraya vechidiki inouraya zvekare remangwana revechidiki saka ngatishandei pamwe chete imimiwo kuTriple C uko sebato muri pane zvamuri kuita here kuona kuti dambudziko iri rinopera munyika yeZimbabwe
mukatarisa matotakautaura kuti makava vachamisa vachitaura ukaona kana head weorganization kana ataura it means ari kutaurira akamirira organization which means no position ye Triple C. But however, we have our youth leaders. And I'm going to tell a press conference that was done by our task force coordinator, Mr. Wazazuri. He talked about drug abuse. Because vakurudzire kuti ramangwana ravo risimukire vakurudzire kuti agone kurarama upenyu hunoendeka so we also teach them kuti let's stop drug abuse because havazhinji vedakamati musi wekuvhota mukomandongamira havatondovhoti because vanenge vakarohwa nemutoriro vazhinji havatondovhoti because vanenge vakarohwa nemadrugs haagoni kana kufamba so it's something that we are teaching the young people kuti vagone kuzvichengetedza kuti upenyu hwavo hugone kuendeka.
For those that are just joining us, this is Live Talk, The Connection, and we are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about the National Youth Day marked in Zimbabwe today with the focus on fighting drug abuse. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Zimbabwe. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Ndizoke kwa muri vakura uone tichi vara chirongwa. We are left with just 2 minutes on the clock. We are headed for elections in a couple of months. That's July, August, thereabout. What's your advice to other young people like yourself?
Firstly, my advice is that my ZEC offices are still open for voter registration. Munawe gawega wechidiki asina kuregistra kuvota. Ndomukurudzira kuti simuka netsoka dzako uende kundoregistra kuvota because zvakakosha kuti udecide zvaunoda paupenyu hwako. Chechipiri ndoda kuvaziisa kuti aiwa taakusvika kundovhota asi tarisai patakabva kumashure nekwatinofanira kuenda nyika ichienda kumawere itai munoregesa kuvhota muvhote zvine ungwaru because mukasavhota zvine ungwari future yenyu ndo inenge ichiputsika ava vakura vakapedza nezvolife yavavo isitu vechidiki tiso vagadzira future yedu so your vote will determine future yavanoda kurarama. Chokupedzisira ndoda kuti ngatisaita violence ngatisiyane nekupondana ngatisiyane nekurovana musatumwa nemapoliticians kundoponda hama dzenyu musatumwa nemapoliticians kundopondana mai venyu ngatisiyane neviolence tigare nekurava murunyararo kuti kana ngozi ichiuya haiendi kupati kwako inoenda kumba kwenyu.
Thank you there vakura uone leamuza ukura uone hazina kura uone siyanai nezvinodhaka siyanani lokudhakayo hambani liye vhota lichinje ikusasa leno Mr. Kura uone there says that instead of using drugs you have to prepare to vote in the coming election and that's our show. Thanks to our guest, Mr. Godfrey Kurawone of Triple C. We had more guests lined up from Zimbabwe, but the phones just won't let us have a full show or have those guests. That's it, Zimbabwe. Let's make another date tomorrow. I'm your host, Ntungamile Nkomo. Good night.